Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 16, 2019. Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vaviri vanofa uye vamwe vanosvika makumi mana vanokuvara mushure mekupfurwa kuminda yemangoda kwamarange. Nhengo dzeparamende dzinoudza gurukota rezvemari vamutirincuve kuti zvavari kutaura vachiti upfumi hwenyika huri kuita zvakanaka zviri kupesana nenhamo yakatarisana neveruzhinji. Nyaya yaChief Ndiweni yotsviriridza munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe gadhi ari kuchengetedza munda wemangoda wekambani yehurumende yeZimbabwe Consolidated Diamond Company anonzi neZuro akapfuura ndokuuraya varume vaviri pamwe nekukuvadza vamwe vanhu vanoda kusvika kumakumi mana vaichera mangoda panze pemunda wekambani yehurumende iyi. Mapurisa epakamba yemutare rural haana kuramba kana kubvuma kuti zvakaitika kunze kwekuti titaure nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati avo vati vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZimbabwe Consolidated Diamond Company vaSugar Chagonda sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti sangano ravo rakatambira mashoko ekupfurwa kwevanhu uku pamwe nekutaura nevamwe vakapona mutsaona iyi. Nzvimbo iyi inonzi yachengetedzwa nemauto uye hapana ati aziva kuti vakapfurwa ndokufa ava vakaendeswa kupi. VaMaguhu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vatozivisa veKimberley Process nezvekupfurwa nekuurayiwa kwevanhu uku.
Chakaitika ndechekuti vakomana vanokorokozva nevasikana vakawana nzvimbo itsva haisiri concession yeZCDC. Pavakatanga kuchera vabvaona paine ngoda, nzvimbo yacho inonzi Bravo 6. Saka magadhi eZCDC pavakaona kuti pane zvaakuitika in that area iri kunze kweconcession yavo vakabva vaenda vachinowandira vanhu ivavo. Without warning vakabva vatanga kupfuura panga paine more than 300 makorokoza sekutaurwa kwazvakaitwa kwatiri. Vaviri vakabva vafira ipapo, vazhinji kwazvo vanofungidzirwa vanokwanisa kudarika makumi mana vakakuvara zvakaitisisa. So mushure meizvozvo nzvimbo yacho yakabva yakomberedzwa nesecurity. Hapana ari kunyatsa kuziva kuti vanhu ivavo vakazotorwa vakaendeswa kupi.
Hapanawo here hama dzevanhu ivava dzamati makwanisa kubata vakafa nevakakuvara kuti munzwewo zvakamira sei?
Hatisati takwanisa kubata hama, asi takafonerwa nevamwe vanga varipo nevamwe vanokorokozawo munzvimbo imomo vachiti tibatsireiwo kushambadzira kuti ndo zviri kuitika kuno.
Saka imi makwanisa here kusvitsa nyaya iyi kumapurisa uye pane kuferefetwa here kana kusungwa kwati kwaitika?
Ini ndafuma kufonera public relations officer weZCDC nhasi mangwanani akati iye haana chaari kuziva, ari kuenda kubasa, ari kumirira kuti azopiwe ripoti yezvinenge zvakaitika nezuro kwamarange. Zvekarewo mumwe mutori wenhau afonera Zimbabwe Republic Police kwamutare. Mapurisa akati ichokwadi, vakazvinzwawo ndo zvakaitika asi havasati vane zere kuti chii chakanyatsa kuitika uye kuti ndiani akaita izvi.
Imiwo mune matanha amuri kutorawo here sesangano?
Tazivisa veKimberley Process nekuti Zimbabwe is a participating country yemuKimberley Process. Zvekare Zimbabwe inhengo yekomiti yemukimbali process inoona pamusoro pekushanda kwemakurukoza kuti vashande zviri pamutemo. Every November vanenge vari kumameetings ekimbali. Ndonyaya dzinenge dzichitaurwa izvozvo kuti panenge paine madiamonds anowanikwa pamusoro-soro, makurukoza hamukwanisi kuti muwamise nekuti nzvimbo zhinji dzakadaro dzine hurombo. Hurombo ihwohwo ndohunotuma vanhu kuti vaende kunochera kunyange munzvimbo dzinokuvadzisa. Idambudziko renhamo rekushayiwa mabasa neurombo huri munyika hunokonzera kuti vanhu vadaro.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nhasi vaudza paramende kuti upfumi hwenyika hwave kuita zviri nani uye hurumende yave kuwana mari yakawanda kudarika yayaitarisira kuwana, izvo vati zvave kuita kuti vakwanise kubhadhara zvikwereti kunyange hazvo mari iyi iri shoma. Asi nhengo dzeparamende dzaudza vaNcube kuti zviri kuitika munzvimbo dzavo hazviratidze kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka sezvo vanhu vari kuramba vachiomerwa neupenyu nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvese zuva nezuva. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mashoko avo maerano nemamiro akaita upfumi kana kuti state of the economy, vaNcube vati hurumende yange yakatarisira kuwana mabhiriyoni matanhatu emadhora asi yave kutarisira kuwana mabhiriyoni mapfumbamwe pakupera kwegore. Vati nekuda kwekuti vave kuwana mari yakawanda kudarika yavange vachitarisira, vave kukwanisa kubhadhara zvikwereti zvehurumende. Vati kubva munandira kusvika muna kurume gore rino vakawana $443.1 million asi ivo vange vakatarisira kuwana $78.2 million. Vati chikwereti chehurumende chemuno icho chaive pa $9.6 billion muna zvita gore rapfuura change chasvika pa $9.2 billion muna kurume gore rino. Vamwe vati nekuda kwematanho avari kutora mukugadzirisa upfumi, uwandu hwezvinhu zviri kutengwa kunze kwenyika hwakaderera kubva pa $1.8 billion kusvika pa $1.1 billion. Vati huwandu hwezvinhu zviri kutengeswa kunze hwakakwira uye goridhe nefodya ndizvo zviri pamusoro pezvinhu izvi. Vati hurumende iri kutora matanho akawanda ekuvandudza upfumi pamwe nekukwezva vekunze kuti vazosima mari yavo munyika. Muumiriri wekwekwe Central vamasango Matambanadzo vakurudzira vaNcube kuti vaone kuti vemakambani ekunze vawana mari yekuAmerica kuti vakwanise kuendesa mari yavo kunyika dzavo.
Ease of doing business yamataura tangachitarisira kuti inogona kutibetsera pama investors. Ndezvipi zvamaita minister pama investor vari kuda kuti vapuhwo mari yavo yava kuproducer muno kuti vachipwa iri US vakwanisa kutumira kumusha kwavo kwavaka vachitinosevisa mazvikwereti zvakapuhwa kuti vazoinvesta kuno kuZimbabwe. Ndezvipi zvamaita nokuti mari iri kuwanika mustreet, US yakuwanika mustreet, hakuna US mbank, ndezvavari kutaura.
Asi kunyange hazvo vamwe vapa mufananidzo wekuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka munyaya dzeupfumi, nhengo dzeparamende kubva kumapato ese dzati izvi hazvisi kuratidzika mune veruzhinji. Dzati dambudziko guru rakatanga apo hurumende yakasiyanisa uremu hwemabond note nemadhora ekuAmerica muna kukadzi, izvo zvakaita kuti mitengo yezvinhu itange kukwira. Nhengo idzi dzatiwo kunyange hazvo hurumende yakavhura musika wemari yekunze mumabhanga, mari yacho haisi kuwanikwa. Izvo zviri kuita kuti vemabhizimisi nemaindastry vatenge mari yekunze pamukoto nemutengo wakakwira zvakanyanya. Dzati izvi ndizvo zvinoita kuti mitengo yezvinhu ikwirewo zvakanyanya. Semuenzaniso nhasi chaiko, pamusika wemumabhanga dhora rekuAmerica range richitenga madhora ERTGS matatu nechidimbu, asi pamukoto range richitenga madhora matanhatu. VaNcube vati vari kuedza kugadzisa nyaya iyi nekutsvaga mari yekunze kuti vemabhizimisi vaiwane mumabhanga, uye vati vanoona sekuti musika wepamukoto uchaparara mwedzi mishomanana inotevera kana mari yekunze yave kuwanikwa mumabhanga. Asi vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zvichiita sekuti zviri kufamba pamagwaro avaNcube, hapana chiri kufamba kune veruzhinji.
VaNcube, dambudziko ravanaro ndere kuti hurumende vanhu havasisina vimbo nayo, saka chero vakazvimirira vavimbisa kuti zvinhu zviri kufambira mberi zviri kuita zvakanaka. Vanofanira kuita zvinhu zvinobatika zvekuti dai ndandiri munhu anovapa yambiro ndaivati dai vanga vakwanisa kuti vake kana classroom block kana ingava clinic zvayo ne 2% yavanayo. Kuti vanhu vaone zvinhu zvinobatika zvinoita kuti vimbo irambe ichidzoka muhurumende. Nekuti zvose zvavataura zvingangova chiri chokwadi asi hazvisati zvasvikira vanhu zvekuti vanhu vafanana naThomas anotenda nekuona.
Vanwiwe vavimbisa nhengo dzeparamende idzi kuti vachazivisa mamwe matanho avari kutora pamwe nekuti upfumi hwabudirira sei, apo vachatura urongwa hwekuongorora kuti bhajeti ravo rafamba sei kusvika pakati pegore muna chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Nyaya ya Chief Nhlahla Yamangwe ndiweni yekushora hurumende pamusoro pembambatiro enzvimbo yentabazi ndunda kumatebeland north iri kutsviriridza munyika, vamwe vachitsigira ishe ndiweni, vamwe vachivashoropodza. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Chief Ndiweni vanoti gomo rentabazi nduna iro riri zvinhanho zvinosvika makumi mana kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweguta reBulawayo riri mukati merimwe purazi rakapiwa vaFloyd Ambrose, danho ravanoti harisi pamutemo. Chief Ndiweni vanoti gomo rentabazi nduna rakakosha zvikuru kuvanhu verudzi rwechindevele, vachiti ndipo pakasvikira muzilikazi kamachovana uyo akave mambo wekutanga werudzi urwu. Mumashoko avakaburisa paTwitter, Chief Ndiweni vakatenda rutsigiro rwavari kuwana, vachiti havazi kuzodzora tsvimbo pakurwira kuti gomo rentabazi nduna iro riri pasi penzvimbo yavo ritorwe nenzira yavanoti isiri pamutemo, zvisinei nekushorwa kwavo nevamwe vakuru vakuru vehurumende veZANU-PF pamwe nevanhuwo zvavo.
The notion that such an important historic site can be tampered with in any manner whatsoever.
Nyaya yekuti nzvimbo yakakosha kudaro munorondo yerudzi rwedu inobatwa nenzira yakadaro yopiwa kuvanhu vatisingazive uye vatisina kupa mvumo, hatingaitambire takapeta maoko. Naizvozvo hapana zvimwe zvatingakwanise kuita kunze kwokuenderera mberi nechirongwa che7 Ntabazi Nduna campaign.
Zvichitevera kupiwa kwakaitwa vaAmbrose Prize munzvimbo yavo, ishe ndiweni vakati hurumende iyo vakati haisi kuchengetedza mitemo inofanirwa kuwedzerwa zvirango zvayakatemerwa. Mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaVictor Matemadanda pamwe nemunyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakashora Chief Ndiweni pamusoro pemashoko avo ekukurudzira zvirango. Asi mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti kunyombwa kuri kuitwa Chief Ndiweni uku kunoratidza kuti hurumende yebato rezanupf inobata madzishe ichitarisa kuti vabuda mumba mani izvo vati hazvifanirwi kudaro.
Madzimishona shoma yapfuura iyi takambonza Chief Charumbira, Fortune Charumbira achibuda pachena kuti iye anotsigira ZANU-PF, zvinova zvisiri pabumbiro romutemo, hazvitombobvumidzwa neconstitution yenyika. Zvakare tine court order yakabuda muhigh court ichirambidza Fortune Charumbira kuti ave partisan atevere bumbiro romutemo, asi hazvina kuteverwa izvozvo. Zvakare hatirambonzwa noise yakanyanya Chief Ndiweni vari kutaura on behalf of his people, asi vakushungurudzirwa kuita stand up for what is right.
Nezuro vamwe vechidiki vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vanonzi vakada kutora nechisimba motokari yaChief Ndiweni asi vakazokundikana. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa raburitsawo gwaro rekushora kunyombwa nekushungurudzwa kwaChief Ndiweni richiti panofanirwa kuve nematanho anotorwa kune vakuru vakuru vehurumende vakanyomba Chief Ndiweni pamwe neavo vaida kuvatorera motokari yavo. Boka revechidiki reMDC muBulawayo ratsigirawo mashoko aya. Imwe nhengo yeboka iri vatakunda madzana vati Chief Ndiweni vanofanirwa kurumbidzwa nenyaya yavo yekurwira kodzero dzevanhu vavo.
Isusu se magite FDC hatisi kufara ni mabati waru kito wa chief ndiweni ni uru mende ni wa tzikiriwe batu wa sanu PF. Chief ndiweni waru kutaurira waka mira wanu waunda wanu waka fisa matamzu waka siyana siyana. Endese minduro yaka bagu sanu PF ni uru mende chief ndiweni waru kwa nikwa wachishunguruzwa ni nzira zaka siyana siyana. Isusu se batu wa MDC mnumbla wayo tizikuti zozo zunofanu kwa kumira kukirapani inu nguwa shinda mbele. Hatisi kufara ni maitiru ya urumende, hatisi kufara ni maitiru ya vatikiriwe batu za NPF ndawa, machifa anabatu tulaka miririra.
Asi imwe nengo ya Central Committee ya batu za NPF wa Joseph Chuma wauza Studio 7 kutukukuru zira kwa chief ndiweni kutinyika itemeru wezumwe zirangu. Kuna ratiza kutivave kupindira mneze matongeru wenyika, izo wata zuko ziru kuituwa ni mazishe.
Mazimambo edu, muno muzimbabwe tunoziwa ndio wanotarisa kana kutu kuchengiteza ivuredu enyika yedu saka wachifu ndiweni pa wanga wachishunguru dziga pamusoro penyaya yekuguwa kwemunda munharaunda yavo wanga vasi rongo havo asi pavazorashika ndepe kuzotanga kudaidzira kuti dai varongo ava vati pamhezve nemasanctions aya agara atoti kuwadza kudhara, agara ato kuwadza ekonomi yacho kudhara. Ipapo ndoba ndoti chifu atadza.
Pane kuratidzira kwakarongwa kuitwa mangwana nevanhu vari kutsigira ishendiweni vachiti ishendiweni vanofanirwa kuremekedzwa sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reMissouri rakabuda nechisungo chekurambidza zviri pamutemo kushandiswa kwemushonga wekubvisa pamuviri, izvo zviri kutsigirwa zvine mutsindo nebato rema Republican Party muno muAmerica. Mauto ari kutonga muSudan ambomisa nhaurirano nevanhu vari kuratidzira munyika iyi pamusoro peurongwa hwehurumende inofanira kufanotonga. Kumiswa kwenhaurirano idzi kunoitika mushure mekunge vanhu vasere vakuwadzwa mukuratidzira kwakaitika nezuro nechitatu apo vanhu vakanetsana nemauto. Zvino munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi zvaramba zvakaita manyamamiri nerongo zvapa kuti paite kukandirana makobvu nematete pakati pebato riri kutonga reZANU-PF nerinopikisa reMDC kuti ndiani apinza mhepo mumusha. Kunyange hazvo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti zvinhu zviri mugwara, mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstats inoti kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kwasvika pazvikamu makumi manomwe nezvishanu nezviga makumi masere nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 75.86% zvichikonzerwa nekudhura kwemitengo yezvekudya nezvimwe. Magetsi, mvura, mafuta ekufambisa dzimotokari, mishonga yekurapa vanhu ndezvimwe zvinhu zvisiri kuwanika nyore munyika. Vamwe vanoti munyika munoda nhaurirano, kwete dzavanoti kutungana kwembudzi dziri kunzi nhaurirano pakati peZANU-PF nemamwe mapato madiki anopikisa asina kuwana mavhoti masvinu musarudzo dzegore rapera. Nhaurirano idzi dziri kutarisirwa kutanga zviri pamutemo mangwana pasina MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata nhengo dzedare reparamende vanomirira Mutasa Central vari nhengo yeMDC vaTrevor Saruaka uye vanomirira Chipinge South vari nhengo yeZANU-PF vaEnoch Porusingazi. Totanga nekunzwa kubva kuna vaPorusingazi kuti pane chingabuda here munhaurirano dziri kuitwa idzi.
Dialogue on the only way to go. Initiative yakatoitwa nemutungamiri wenyika ndiyo chaiyo, ndo zvinotibetsera isu maZimbabwe. Pese panenge pane pachinhu kuti vanhu vanotaurirana.
Vasaruvaka, munoonawo sei nhaurirano idzi?
Ah, Lesing ndonoriti nyatsokubudirana pachena kuti nyaya nhaurano inyaya yakanaka, asi inyaya yekuti ari kutaura nacho ndiani nani. Dialogue yemangwana tichizvitarisa zvedu sevana vezimbabwe vazhinji idialogue iri pakati pezanu pf nezanu pf, taidikana hurukuro pakati vevachamisa vanova munhu ane rutsigiro rwakawanda kupfuura vanhu vese munyika munomu, vamwe chete navamunangagwa
vapo rusingazi.
Toda kuuya tiri tega. Ko ndimi makanga muri mune mapati moga here? Handiti vane mapati varipo vakawanda wanda wanda.
Vasari wako.
Honorable, hatiri kuramba kutaurirana, tiri kuti nhaurirano ngazvizikanwe kuti vezanu pf navamunangagwa varoda kutoionawo panhaurirano, kwete ndivo vari kudaidzira. Kozi tinotoona seiyo ndivo vane dambudziko guru kuti tisvitsa patavo izvozvo. Saka isusu takati tinoda neutral mediator, asiri iwo, kwete asi kuti anodomwa nawo. Kozi havakwanisi ivo kuchiza marefu.
Zvino mukaramba muri kunze, vamwe vose 20 something vachiuya imuri kunze, imimi hamuone here kuti munenge makanganisa nokuda kwekuti nyika ino hazvinei kuti une vanhu vangani vari kumashure kwako, maideas ndiwo anobatsira.
Ngatimboite nevanhu vane vatungamiri, vane vanhu vari kuvatsigira. Satitone election paweekend apa, vamwe vanowana mazero papolling station.
Ndizvozvo
chinoita kuti zvishande vapo rusingazi. Munhu ngaaende aine vanovamirira like inini, kuti zvamunotaura kuparliament zvinoteererwa. Nekuti vanhu vanenge vachiti vapo rusingazi vane vanhu vakavatuma, manje ava vasina vakavatuma vari kumbomirira ani?
Aiwa, aya matoksi haasi vanhu vakatuma kana vakasarudza vatungamiri, ndee vatungamiri. Kana pazouye masapota ndo patinozoona kuti une vangani une va, asi izvezvi kuri kudiwa vatungamiri. Chimboendesai mutungamiri wenyu andosangana nevamwe vatungamiri, asi muchiziva kuti mutungamiri mukuru wenyika ino ndi President E.D. Munangagwa. Simbo.
Vasari waka munotiwo kudii?
Aiwa, vari kuita meeting vari vega mangwana, kozi ndivo vega mutungamiriri ariko. Vamwe vese vasa havana vari kutungamirira, hauzvitungamiriri. Vanakupe, vana madhuku, vana muteki, havana vari kutungamirira. Musavaverenge pavatungamiriri.
Musashora mbodza neinozvimbira.
Todzoka kwamuri Honorable Porosingasi, tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Munoona here hurumende yezanu pf ichikwanisa kuti igadzirise zvinhu zviri kunetsa zvisezvi?
Kuri kuti haina kapasiti yokuti igadzirise upfumi. Tingadai tisiri patiri pano, tingadai senyika zvinhu zvakatoita upside down. Saka kuramba tichitoinda nyika ichitofamba kudai, kureva kuti pane utungamiri huri committed hwezanu pf hwakasarudzwa, huri committed kugadzirisa upfumi hwenyika ino. Upfumi hwenyika ino upfumi hwanga hwasvika pakurwadziwa, asi izvezvi ngativei patient. Tiri kuona zvinhu zvichitanga kunaka. Takatoudzwa wani kuti pazviri kutanga kugadzirwa apa kuchamboita kakugeda geda kwemazino, asi tiri kuona zvinhu zvichitonaka nokuda kwekuti wani, tarisai mumasupermarket medu, tine nguva zvakambosvika pakuti panga pava pasisina, pava empty masupermarket mashops and so forth. Asi iye zvino izvi mari yako chete kana wapinda mustoro unowana chaunoda. Saka kutaura kuti zvinhu zviri kugadziriswa. Ndinoziva kuti vasari waka vachataura nezvemafuta edzimotikari nezvakadaro. Chokwadi, kana mukanzwa statistics dzinotaura kuti nhasi kwapinda mafuta akati arimiswa mumaservice station. Ngatichitaurawo, ngatichitarisawo kuti dzimotokari nezvinorya mafuta zvawandisa muZimbabwe.
Honorable Sari waka.
Kutoshandurwa kwakaita kabhineti sondorineri, mucherechedzo wekubvuma kuti zvinhu zviri kuramba kufamba. Vagumbo vaingowindisa vana venyika inoti mafuta tinawo, mafuta tinawo, bati vanhu vakiwa vachingowedzera kureba. Saka nyaya iyoyo dai taremekedzwawo nezanu pf kuti imbomire kunyemera vanhu ibvume. Chinoita kuti vanogona kugadzisa nyika kutanga vabvuma kuti vari kutadza. Vakabvuma kuti zviri kuvaremera, vanoyamura vanokwanisa kuona pekutangira. Kana ukatiwo hausi kugona woti ndiri kugona, unobatsirika sei? Izvo zviri zvinyaya utaurai uri mumashopu zvinhu zvirimo. Zvinhu zvinezvi mumashopu handi zvekuti zvigaremo ba, ndezvekuti vanhu vatenge. Vati vana vemuZimbabwe vari kuzviona hongu zvezviri mumashopu, vati vari kuswera nenzara, vanhu vari kurara nenzara mumishomo.
Nengo MDC ichimirira Mutasa Central muda reparamende va Trevor Sarwaka vachitaura vari parunare vari kwa mutare manzwa zvakare kubva kumirirwe chipinge South muda reparamende vari Nengo Zanu PF va Enoch Porusingazi vachitaura vari kuchipinge. Masangano akazvimirira pamwe chete nevagari vekumasvingo vari kushoropodza zvikuru kuvandudzwa kwemitemo yePublic Order and Security Act kana kuti POSA, vachiti hurumende haina zvakawanda zvayashandura mbiri remutemo pamutemo mutsva wave kunzi Maintenance of Order and Peace kana kuti MOPA. Gandri Maramba anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa mumasvingo nesangano reSouthern Africa Parliamentary Support Trust kana kuti SAPSTI, vemasangano akazvimirira vati hurumende iri kunyengedza veruzhinji pamwe nepasi rose kuti yave kuvandudza mutemo kuitira kuti uite utongi hwejekerere, asi iyo pasina zvairi kuita kunze kwekuchinja mazita emitemo inodzvinyira ichidzosa nerweseri. Munyori wesangano renango Southern Region, amai Lucia Masekesa vati mutemo uri kuuya weMOPA hauna kumbosiyana newayapo wePOSA, uye unombunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nekuvharamikana yekushanda kwemasangano akazvimiririra.
Mutemo uyu ndoona sokuti hapana chawakasiyana newakare. POSA neMOPA yacho zvakangofanana, nokuti tiri kuenda tichinoapply. Hapana patinoshanda takasununguka tisina kuzivisa kuenda kunozivisa mapurisa. Saka tiri kuona sokuti zvakangofanana kusichinja kwamazita, asi mutemo unoramba uchingo umwe chete.
Musangano uyu wanza kuti zvikamu zvizhinji zvaiva muposa zviri kudzoswa nemutemo weMOPA. Nengo yesangano remasvingo Women's Forum muzvare sungano zvarabwa naShe vati mitemo mutsva uyu unomunyikidza kodzo dzevanhu sePOSA, vachiti unopa mutungamiriri wenyika simba rekupinza mauto mumugwagwa kuti vamise kuratidzira kunenge kwaita mhirizhonga mukati.
Nisokuona kwangu hangu somunhu ari muCivil Society muactivist, ndiri kuona kuti hapana chachinja, izita chete rangochinja. Uyezve mukatotarira masection maclose ari muPOSA iyo idrafted akatoomesesa, nokuti mazopinzwa president kuti gonzi va deploy kwazonzi zvemasoja achatozouya obetserana namapurisa, asi anotovuya ane zvombo zvavo kutoreva kuti it's now a very very dangerous creature mopwe. POSA yanga ichitori iri nani, iyi haina kutombomira zvakanaka iyi, zvokuti hatizivi hedu kuti tingaiita sei kuti tiirambe, asi hapana chachanduka, hapana zvachose. Marestrictive laws atondowedzerwa masimba, hapana kuripila kana kuamenda, andoitwa more empowered kuti anatso kudzvinyirira kukodzero dzavanhu dzokusununguka nokuungana zvavanoda nokutaura zvavanoda.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa muSAPSTI vaVivian Masavave vatiwo kunyange vanhu vane pfungwa dzavo dzakasiyana-siyana, chinangwa chemusangano wavo changa chiri chekuti vanhu vaziviswe zviri mumbiri idzva reMOPA.
Chinangwa chemusangano watati nacho nhasi pano paFlamboyant chachiri chekuchenjedza vagari vemuno mumasvingo kuti mumavhiki anoteera pane makomiti eparamenda anenge achifamba achizobvunza pfungwa dzezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro peMaintenance of Peace and Order Bill, rinova bill riri kutsvaga kuti riite repeal and replace Public Order and Security Act kana kuti POSA sekujaira kwaita vanhu. Saka tatanga nekuchenjedza vanhu kuti zvinyi zvirimo muMaintenance of Peace and Order zvakasiyanei nezviri muPOSA. Nendere mberi ndokubva tazotsanangurira vanhu kuti chinozotarisirwa kubva kwavari chii.
Vamasave vati vanhu vachapuwa mukana wekupa pfungwa dzavo mubhiri iri mwedzi unouya, apo paramende ichafamba nyika yese ichitora pfungwa idzi bhiri risati rapasiswa kuitwa mutemo. Kuri kutaura zvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vati havakwanisi kutipa pfungwa dzehurumende munyaya iyi vachiti vanga vakabatikana. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nemadzimai mudzimba, takatarisana nekuoma kwaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vaviri vanofa uye vamwe vanosvika makumi mana vachikuvara mushure mekupfuurwa kuminda yeMangoda yekwaMarange. Nengo dzedare reparamende dzinoudza gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti zvavari kutaura vachiti upfumi hwenyika huri kuita zvakanaka zviri kupesana nenhamo yatarisana neveruzhinji. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, musakanganwa kuteerera nhau dzedu dzemangwanani. Iko zvino ndokusiyai nhantungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku-Studio 7 ngolwesine mhlaka 16 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ukuhlaselwa lokwethuselwa kwenduna kuyinto embi kakhulu ngamanyala abantu abakwenzileyo abahloniphi sizwe abahloniphi bona. Akukho ndawo emhlabeni lapho ubunyamazana obunje obuvunyelwa khona. Nxa ngabe lilembono ehlukeneyo lingabantu liyahlala phansi likhulumisane lixoxisane.
Iningi labantu kobulawayo selisole ukuhlukuluzwa kwenduna uNhlanhla yamaNkwentiweni ngabasakhulayo abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF izolo.
Esakuthola nxa sasivala idale le-negotiation sathi thina hathi uhulumende akumelanga ukuthi azoviwa amasayabizi ngoJuni, kumele awaviwe phosa ngenyanga zonke zilandelane.
Izisebenzi zikahulumende zithi zikhangelele ukuthi uhulumende azengezelele iholo ngesilinganiso esiphezu kwaleso esavunyelwana emhlanganweni edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokunye. UZulu uthi ukubhidlika komnotho okuqhubekayo sokufake ilizwe esimeni esibi kakhulu esedlula leso elike laba kuso ngo-2008. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi labantu bakobulawayo selisole ukuhlukuluzwa kwenduna uNhlanhla yamaNkwentiweni ngabasakhulayo abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF izolo. Iningi lisekela uNdiweni kudaba lwentaba yezinduna kuthi abanye bayamsola besithi uququzela izijeziso phezu kweZimbabwe. UAnastasia Ndlovu usethulela loludaba.
Izolo ubulawayo wethuswe ukuhlaselwa ukanduna Nhlanhla yamangwe Khayisa Ndiweni kobulawayo bethi kuyazila. UNdiweni ubeke wethula amazwi angabe egcunule abasekeli bebandla elibusayo awukukhuthaza ukuqhubeka kwezijeso zenotho ezetheswa uhulumende weZimbabwe ngamazwe athuthukileyo angentshonalanga, lapho esola uhulumende ngokwabela indawo elentaba eyentaba zinduna kumnumzana Floyd Ambrose. Intaba yentaba zinduna iqhakathekile kakhulu embalini yabantu bosendo lweMandebeleni ngoba kulapho okwafikela inkosi yabo umzilikazi kaMashobane. Ngakho ke bekungamelanga ibe yingxenye yepulazi elabelwa umuntu kusephula imithetho ephathelene lezamasiko, kutsho uNdiweni. Abanye bayamsola ngalamazwi okukhuthaza ukuqiniswa kwezijeso zenotho, kodwa iningi labantu beMandebeleni bayamsekela bethi kumqoka akukhulumayo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube usole kakhulu ukuhlukuluzwa kwanduna ethi kulihlazo.
Ukuhlaselwa lokwethuselwa kwenduna kuyinto embi kakhulu ngamanyala abantu abakwenzileyo abahloniphi sizwe abahloniphi bona akukho ndawo emhlabeni lapho ubunyamazana obunje obuvunyelwa khona nxa ngabe lilembono ehlukeneyo lingabantu liyahlala phansi likhulumisane licoxisane.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo umabhalane jikelele we-ibhetshu likaZulu inhlanganiso layo elwela amalungelo oluntu uvumelane loncube.
Kulusizi lokho kwenziweyo ikakhulu sikhangele ukuthi inkosi zomdabuko ziyahlonitshwa njalo uhulumende yena lo uhlale sitshela ukuthi yena uyazihlonipha kodwa kwenziweyo ngoba induna ikhulume ngengakufisiyo ukuthi kwenzakale esigabeni sayo bona labo ginya beyikho bakufunayo bebe sebethumela inswelabuye ukubana ziye mbamba asikukhangelelanga eZimbabwe ekhululekileyo.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe njengebandla bayasekela imibono kanduna uNdiweni.
Indaba ibonisa sobala ukuthi ugovernment weZimbabwe ulengeta bechabi sithi ngeta bechabi ngoba recently lombo sha izakamizi zalile ukuthi indaba leyana ithengiselwa amaChina ngwenergy umthodi azange sizwisane PF iba kumsindo. Namhlanje uChief Ndiweni umela abantu ekhulume iqiniso nje cayisa i-government ukuthi kumele bebe accountable ukuze kungabili ama-problems elawa esihlangana lawo elizweni kodwa sebemuhlasela kutshengisela sobala ukuthi vele sibuswa ngodwayi asibuswa ngabantu abazinto abayenzayo.
Ilunga lebandla elibusayo ku-Central Committee yezanu-PF owayelilunga ledale lephalamende umnumzana Joseph Chuma uvumelane lenduna uKhayisa ekubeni lelungelo lombuso entabazinduna kodwa esola inkuthazo yakhe yezijeso zomnotho ethi lapho uphosisile.
Ukukhala kwakhe ngendaba yentaba yesintabazinduna akukho phandle komthetho womdabu wethu khonale entabazinduna uqondile sibini. Kodwa lapha mina embrakanda induna yethu isuke yadlulisa ukuthi abese siqela enguqwini le politics esebiza into zama sanction. Mina bembona kanti induna yethu ngabe idinge indlela yokuhlala phansi yakhulumisana lohulumende.
Abantu baveze imibono ehlukeneyo ngokuba uNdiweni abe lamandla phezu kwentaba yentabazinduna lesimemezelo sezijeso zomnotho kodwa ngemva kokuhlaselwa kwakhe izolo wethule umbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini eyeTwitter ethi kabuyeli emuva ngakukhankaselayo lokumela isizwe sakhe samaNdebele njalo intabazinduna ngeke iphiwe umuntu wokuza kuzaphazamisa imikhuba lamasiko abo. Ngemva kwesiga sokuhlukuluzwa kwakhe izolo amabandla ezombusazwe aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo akhiphe imibono yokusola okumehleleyo anjengebandla ele-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ele-MRP lona selikhiphe abantu abathile ukuba babone ukuthi uNdiweni akula muntu omhlukumezayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Izisebenzi zikahulumende zithi zikhangelele ukuthi uhulumende azengezelele iholo ngesilinganiso esedlula leso esavunyelwana emhlanganweni edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokunye. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yePublic Service Commission umnumzana Vincent Wungwe uthi uhulumende uzakhuphula iholo lezisebenzi ngenyanga ezayo. Njalo uthi lesi isinqumo esithethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta umnumzana Sifiso Ndlovu Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhungwe ugcizelela ukwavunyelwana emhlanganweni odluleyo lanxa izisebenzi sezifuna iholo elithe xaxa.
Uchalumane we-Public Service Commission mayebebika lokho ubecindezela isivumelwano esasivele saba khona ngoJanuwari kusukela ekuthini ngo-April kwakuzakhwezwa imali. Kathi-ke isivumelwano sa-April sithathwa nje sithathwa phezu kokuthi uhulumende yena uthi uzabuya njalo akhangele iholo lezisebenzi ngoJuni. Kakusiyonto-ke entsha esivele singayikhangeleli ukuthi thina isiqumbaqumbe kumbe isenze sibe zokukhangelela okutsha. Thina ebesingakukhangelela okutsha ikukhwezwa kwemali kathesi, hathi ngoJuni, njengoba sasijule ukuthi uJuni uzavele abe khatshana.
Likuyini elikukhangeleleyo ukuthi ingqe kuyini elikuphiwa nguhulumende kukhona elakuvumelanayo?
Esasikuvumelene ukuthi sizakhangela ukuthi ukukhwela kwezimo sempahla zeZimbabwe kanye lezinto esizisebenzisayo siyabe sinjani. Ngakho kwakuza kuthiwa ngoJuni lowo kukhwezwe imali. Kodwa thina esakutshoya nxa sasivala idale le-negotiation sathi thina hathi uhulumende akumelanga ukuthi azovuliwa amasabizi ngoJuni, kumele awavuye phosa ngenyanga zonke zilandelayo. So okukhona kathesi ngekhona lokuthi uhulumende-ke ubuye nje wacindezela umkhumbulo wakhe, kazange abuye athathe imkhumbulo sasimphiwe kona thina ukuthi imali ezisebenzi kusathi kuJuni kabe kungasila muntu ophilayo.
Intengo yempahla isikhwelile njalo kuningi okwenzakalayo elizweni lapho abantu bathi imali yabo ayiseneli okuningi. Ubona kuvunyelwana kuhle lapha?
Sesilobele uhulumende ngaphansi kwedale le-APEX le-NJMC ukuthi kalihlangane masinyane edale le-NJMC lihluzisise okusenzakala. Ngaleyo ndlela-ke okutsho ukuthi uhulumende sesikhangele ukuthi aphendule atsho ukuthi angahlangana lezisebenzi zakhe nini. Okathesi-ke kakaphenduli, kodwa thina sesimtshengisele ukuthi lokhuya okukaJuni akuphilisi muntu kuhle. Naye siyakhangela masinyane kathesi ukuthi kuyini esingakwenza masinyane kuncedisa izisebenzi ukuba zibe zisiye emsebenzini ziqinile njalo.
Lo ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isiqale uhlelo lokubhalisela ukuvota kulungiselelwa uhlelo lokuquma lokwengezelela ububanzi bezigaba kwezokuvota olwe-delimitation. Kubika uAnastasia Ndlovu.
I-Commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC isiqale ukubhalisela ukuvota emizameni yokuqala amalungiselelo ohlelo lokulungisa imingcele yezigaba kukhetho oluzayo luka-2023. Ukomishina weZEC unkosikazi Joyce Letitia Kazembe uchasisa ngalolu hlelo.
Kathesi yutho kathesi silungiselele i-2023. Kathesi sesiqala i-process ukuthi sibe lama boundaries ama constituencies. Kutsho ukuthi sifuna ukuthi abantu baregister ukuthi bavote. Ngoba nxa umuntu nxa sesifaka ama boundaries ama delimitation exercise le esikhuluma ngayo, asibali abantu ukuthi kulabantu abanganani e-constituency. Sibala abantu abarejistayo ukuvota. Inamba lezo yizo ezidetermine ukuthi i-constituency le izabe ime njani.
Wengeze ethi okwamanje bafuna ukuyadinga usekelo lwedale lephalamende kuhlelo lwe-delimitation kungakasungulwa olokubala abantu kulungiselelwa ukhetho kumnyaka ka-2023.
Kathesi sifuna ukuya ephalamenti sibacele ukuthi batshintshe the law ukuthi basiphe imvumo yokuthi sihambe siyoyenza i-delimitation. Ngoba i-delimitation lay before it was actually linked to census population. Kodwa thina city census population as a constituency ngoba i-province is not ratio a determiner i size a constituency. Size a constituency is determined by registered voters. Yiko thina sifuna ukuthi abase parliament labana bayitshintshe the law ukuthi sibe sikwanisa ukuthi siqali delimitation.
Ukomishina Gazembe uthembise ukuba baza kuyafika emaphandleni bebhalisela abantu ukuvota.
Emakhaya sizahamba ngale. Last time siregister abantu anti imshini yethu yayihamba from one place to the other place. Sikhole ukuthi nxa sesifika khonapho even soon depending le pressure kumbeni lokuthi abantu bayifuna yini ukuthi sihambe yimsebenzi yemishini leyi sayithengele ukuthi siregister i-3000 imishini esilayo even ngathesi so abafuna ukuregister bayahamba kuma-district officers every day Monday to Friday bazabe bevula from 7:45 up to 4:45 bazabe bevulile. So labo abafika i-18 abantwana laba the youth afika 18 bangahamba as soon as they attend 18 bahle bahambe amanye kodwa amanye ama-districts makhulu. So we will work out for definite, you can be sure we will have a situation where we will sizahamba kubantu ukuthi babuye ba register duzane le ndawo abazihlala.
I-commission ye-ZEC isifike esibangeni esiphezulu kumalungiselelo okubhalisela ukuvota ukhetho luka 2023 belungiselela ukuqala ukuphawula ububanzi lemingcele yezigaba zokuvota loba nje idale lephalamende lingakabaphi amandla okuqhuba lolu hlelo. Abe-ZEC bazama ukwenqabela ukubalwa kwabantu kulandelwa isisekelo sombuso esidala, ngakho-ke idale lephalamende yilo okumele lilungise leyo mithetho ukuze ihambelane lesisekelo sombuso esalotshwa ngo-2013. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuhlelo lwe-Live Talk asihluzeni bomama namhla sikhangela inhlupho esibhekane labesifazana elizweni. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwethula uhlelo lwakhe lokuphiwa kwabantu bokuza ingwalo zokuhlala ngokusemthethweni eMelika. Olo immigration alupe igama lokuthi i-Build America Visa. Lolu hlelo lungemukelwa lidalele Congress luzahle luvale olomncintiswano we-Diversity Immigrant Visa Program olwaziwa kakhulu ngokuthi i-Green Card Lottery. Ele-China lithi izizalwane zakwele-Canada ezibotshwe enyakenye zimiswe phambi komthethwandaba kulelo lizwe zisetheswa icala lokuntshontsha imfihlo ye-China. UZulu uthi ukubhidlika komnotho okuqhubekayo sokufake ilizwe esimeni esibi kakhulu esedlula leso elike laba kuso ngomnyaka ka-2008. Ilizwe libhekane lokudula kwezinto ezimqoka elizwe empilweni kaZulu, ukusilela kwamafutha ezimota lamagetsi kanye lezinye indubo ezijiyeneyo. Isilinganiso sebondi laso sesehle okumangalisayo nxa liqathaniswa le-dollar le-Melika, okubangela ukuthi intengo yezinto iqonge mahlayana nje. kambe kuyini okumele kwenziwe ukulungisisa lumumo ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma lelunga le MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kunzima okwenzakala elizweni lakithi akusela themba ukuthi kuzafa kwalunga ngoba izithembiso ziningi-ke esazitholayo silokhu esizithola kodwa-ke umumo uba mubi. Singakhangela amafutha ezimota sekulesikhathi esidengekho kobulawayo, singakhangela amagesi seqalisile ukuhamba 10 hours kumbe okudlulisileyo khona lapho ngelanga, okuthi ukuthi izithebo lokuningi okwakuthengiwe okusemafrijini sokusonakala, abantu bengelamali njalo yokuthi bayethenga. Kambi le indastri yangikhona izasebenza njani-ke kungelamagesi? Umumo kawumuhle. Ngabayavuma abezanu PF ukuthi sebehlulekile bakithi ngoba abantu sebethole nzima. Nxa umkhokheli kumele ukhokhele ukuthi abantu baphile ngcono, hatshi ukuthi abantu baphile nzima. Ngangizwa abanye sebesithi umgabe wathi isinkwa siyi-90 cents kathesi siyi-$3.50, wathi ipetro $1.34 kathesi siyi-$3.60, $3.70. Yikho-ke lokho kuyabe kusitho ukuthi umumo usunzima ebantwini, abantu sebeswele abangakwenza, sebeswele lapho abangacatha.
Babuchuma uyamuzwa ubabu Ndlovu lapha uthi ngali yavuma ukubana selehlulekile lichiye umbuso ngempela selehlulekile yini?
Umalumami ekumphenduleni ngizamphendula ngiqala ngokukhota ivesi ebhayibhilini. Ungavula u-Second Chronicles uchapter 7:14 uyakhuluma uNkulunkulu ethi kona ma abantu bami ababizwe ngegama lami xa bengazithobisa bakhuleke badinga ubuso bami batshinzeka ngabezimbi, mina Jehova ngizakuzwa ngisezulwini, ngizabaxolela izono zabo ngiphelise nomhlaba wabo. Le vesi ngifakela ukuthi kona ngithi kumali mami labanye sesifikile isikhathi sokona sidinge ubuso bukaNkulunkulu indlela esihambe nje. Amagesi la okushakalala uzezabanye abantu sesithi izanu PF khonakho futhi, kukanti-ke hhayi namanzi aswelakeleyo lo nyaka ngedrawuti le iCaribe kayifela manje anelisayo ukujenereta i-power edumele iyanelisa ukubana ngabe amagesi lawo alungiswa. So konke lokho engizozibonayo lonke lokhu yinto esezifunuti ngabe siyadinga ubuso bukaNkulunkulu kube lokumanyana nokubambana ezweni lakaseZimbabwe. Sike sikhohlwe ngokuthi kona izanu PF MDC, ngoba izanu PF MDC akutsho ukuthi nabantu sokumele bele, kutsho ukuthi kona yikuthiyana kwembono yabantu, kodwa singabobhuti, singabosisi, singabogogo, singabokhulu, sindawonye siyimuli. So asibe nomoya nalowo, uzabona into zezizingazihambela.
Babu Ndlovu, ngiphenduke kuwe ngaphandle kokukhuthaza izanu ukubana isuke embusweni ngoba lisithi isiyehlulekile, yiwaphi amanye amacebo elilawo angasusa ilizwe ebunzimeni elikibo?
Okokuqala, thina njengebandla le-MDC sithi thina okokuqala kumele siqale sikhulume ngendaba ye-legitimate ukuthi kathi lisembusweni bantu bezanu PF lingene njani. Silungiseni lapho esiqabana ukuthi konakala khona, singakulungisa fese sikhulumisana fese sibone ukuthi sisebenzisana njani sisiya phambili. Xa ungalungisena leyo ndaba ye-legitimacy kusho ukuthi la mazwe angaphandle azeneliseka ukuthi asihloniphe, kuzenzekela ukuthi sincediseke lapha lalapha. Ngoba nxa sikhuluma ngamadamu ukuthi amanzi aphansi, kasikhangele ilizwe leBotswana elivele lingelamanzi ihafu yalo idezeti kalihanjelwa ngamagesi. Kutshengisela ukuthi abakhokhelayo bayaplana balungiselela bekwazi ukuthi kule drought bebesebefaka-ke ama-plans okuthi nxa kule drought kuzabambe kanjani ukuze igesi ingahambi. Nathi sifuna abantu-ke abaplanayo abakwaziyo ukuthi ilizwe leZimbabwe kakuni izulu eliningi, kambe ngesikhathi okungela zulu amanzi atholakala njani, ngesikhathi okungela zulu kambe igesi itholakala njani. Ilizwe leli selidinga omaneja, hatshi abantu abakhuluma ngokulwa impi osekulule iminyaka edlula amathumi amathathu kwenzakala. Yikho thinasithi kakulungiselelwe kukhangelwe ngomumo esilawo elizweni ukuthi-ke yebo kambe kule drought, kodwa-ke akuvaleli ukuthi abantu baplane. Lokho kutshengisela ukuthi abantu-ke behluleka kuplana bona laba abasembusweni. Akukhulunyiswana ngoba lanxa kukhulunywa ngokuthi kuyakhulunyiswana sizakuthola umnankagaya ejenga esakhuluma labantu abazange banqoba ekhethweni ngabantu abangalama-members of parliament, kodwa-ke gegelela imbuya etshiya ulude nje ukhona okachamisa le MDC eyawina yamasisi nguye umuntu okumele ukuthi xa eserious ngokuthi amaZimbabwe akholonisane ambiza akuhlalela ephansi kwenze ukuthi kulungise ingxabano le ngxaba ngozala ekhona elizweni.
Babuchuma ngo-2017 amasosha ehlutunela umgabe intambo zombuso. Esinye sezizathu asiphayo athi wona usehlulekile ukulungisisa umnotho omgabe. Umnotho uqhubeka usiyanganxele, abantu bayahlupheka. Ayisikho yini okwenzakalayo lanamuhla lokho?
Kuyathiyana ngoba ngesikhathi lesiyana esiyaba ngumgabe besihlala silento lana ba i-budget deficit kukuthi kudliwa imali engekho. Kade singakhangela sihlala sile kodwa ama-surplus.
Umnumzana Joseph Chuma ngoibandla lezanu PF obexoxa ecingweni endawonye lelunga le MDC. Umnumzana Edwin Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Sithando ukuxolisa kini sihlobo esithandekayo kumalanga amabili edluleyo. Silenkinga nje ngemishina yethu e-transmission. Kwezinye indawo ngaba sifinyeleli kuhle, kodwa kwezinye sizokuthiwa liyasithola. Silethemba lilalele liyawathola kuhle amagagasi ethu. Abangasitholi kahle siyathembisa omanjinela bethu baphezu kwayo le ndaba.
Langalezo ngokulahlekelwa zingane sethu ngoba silahla amasiko lokusibutha ngathi phela kuyehlula ngiyazibona manje phela sikhuleke impilo hamba juba bazochitha phambili safuna ukubuza indlela kwaba phambili sizibona angathi otablet ngana basopho ngiyabona safunda neBible lethi hlonipha abadala abadala bakutshela hlonipha abaphansi wena uact chono survive no case of rapus but I'll tell you possible manje konke sekokuhlamukela labagene sebekhamukela ihlahlobulayo sikubalekela ngoba usiko lakini uyalibalekela bona
dala kwabunga Himbali yetu silive with something less than what we used to be. Take a look at our history.
Sis K ehamba lo Kelvin na esithi namzilikazi uyithethe leyo ngoma ingoma yakudala eyamasiko wayilolonga ke wayifaka ku rapwa yisigebe ngasomculo sizabalayeke khona pa ku Woza Friday hashi kusasa kodwa kumaviki azayo umsis K kwanele mthwakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lwe live talk olivalelisayo ngontunga milinkomo lila
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.